Vachitaura pakuibva kwakagura banza, vatsvangirai vati mushakabvu vakanga ari munhu akatsiga uye aive nechinangwa chekunza shanduko yakanaka muupenyu hwevanhu vose.
Zvinowanikwa asi mwana wakatsvangirai, mwana wakatsvangirai, ndikamurasa. Ndochidzidzo chaachida murumoni. Akazviziva kuti in politics vanhu vanodivida. But at the end of the day you must be motivated in principle.
Vatsvangirai vati panguva yakapatsanuka bato ravo vakagura badza vakashingaira nemusangano zvisinei nezvinetswa zvaivepo. Vati kuita uku kunotaridza kuti vainge vari munhu ane hwaro hwakajeka yekuti pange paine utongo hwejekerere munyika. Vatsanangudza vakagura badza semunhu aishuvira kubatana kwevana vemuZimbabwe kuitira remangwana rakanaka, izvo vashaya vachingoita nekuda kwemabasa avo.
Asi chiripo ndechokuti andafara ndechokutese kana munhu akadai afa tinoyatoungana tochema, nekuti hama yedu nomucommunity medu unoziva kuna vamwe vane shai wekuti moda kuti neparufu pese munodhividhana ndochiko. Munhu kana afa wafa wanaka, ngatiidai tibatane secommunity ZANUPF, MDC, Tory Gamuru zvapesa kwete kuita zvokupopotedzana kuvana hatishadi. Nyika ikaita zvokupopotedzana haifambi. Dollar for two haipi yakauya.
Vatsvangirai vati apo vakagura badza vange vari umiriri wemutasa South vakaitira vagari vedunhu iri zvakawanda zvakanangana nebudiriro yenharaunda yavo.
Apera izvozvo akazoita MP, Member of Parliament. Vekuno dzimba vakamusarudza pana zvamaamaona. Dzimba aigara naye pana zvamaamaona. Taimutika gura zanu. Nokurasikirwa nemunhu anenge aine contribution kusociety make. Toda kutenda shamwari yacho yakaita hanzi taisangana ku kuwaizao maiti ike.
Aimbo vemutauriri weMDCT kuManyikaland vapesha yamuchauraya avo vange avo vave nhengo yerimwe boka rezvematongerwo enyika vativo vanoshushikana nekushaya kwakagura badza avo vanoti yange iri shamwari yavo.
Sebato tarasikirwa ende sainini sapishai ndarasikirwa ngehama yange pedyo zvikuru. Tanga tiri masahwira makuru kubva muna 2000 kusvika pari nhasi, saka kushayika kwavo chiitiko chinonese kutambira ende ndinofunga tichiramba tichisurukirwa chaizvo nekushayika kwavo.
Mumiriri wemutasa South mudare reparamende uye vari nhengo yeZANUPF muzvare Irene Zindi avo vange vari pakuvigwa kwakagura badza vativo mufi yaiva hama yavo zvisinei kuti vakakwikwidzana navo musarudzo dzemuna 2013.
My motivation to attend to this funeral merely out of the fact that after my election, I mean, during the 2013 elections, I contested against him, and actually in the Gamujga, that's one. Apart from that, yeah, my young Zakari, did my work, so I era Shumba.
Muteredzeri womutungamiriri wemudc muzvare Tokozani Kupe vakurudzira vanhu kuti vagamuchire zvavapo uye kufambira mberi netariro.
Uri kudhiraivha kana kuti uri kuchechi kana rasvika rasvika, Mwari ndiye anopa uyezve Mwari ndiye anotora. Mwari akatipa baba kagura badza, nhasi Mwari achitorera baba kagura badza. But zvandinoziva ndezvekuti baba vaenda mudenga kuna Mwari. Baba vachazoramba vechirwa veri imomo kusvikira tasvika muZimbabwe itsva yatinoti iNew Zimbabwe.
Vamwe vange vari pakuvigwa kwavakagura badza vanosanganisira munyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora, murungi wemisangano vaBedinico Bebe, vamiri veparamende vematunhu akasiyana-siyana, vemachechi nevagari vemunharaunda. Vakagura badza vakashaya vava nemakore makumi manomwe uye vasiya mudzimai tsitsi nevana vatatu, Haatsari, Tapera naTofa Mangwana. Ndakamirira Studio 7 kwamundenda Mandika Bridge, ndini Lloyd Moyo.